takagara takazviona kare kuti Zimbabwe dollar riri vulnerable, rakagara rakabatwa zvakakombama kubva parakatanga kutsoka. Nyaya iripo ndeyekuti izvo takaunza Zimbabwe dollar nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dollar rigare riine chiremere. Saka izvozvi nguva tiri izvozvi ndeyekuti izvo tiri kuona hurumende ichiita mabasa akawanda ekugadzira migwagwa, ekumaminda, vachiita mabasa iwaya nekuisa mari yemuno kuti tinge tichiita mabasa iwaya.
Ko, izvi zvinorevei?
Saka kana zvakadaro zvinobva zvataridza kuti yatinoti money supply pachirungu inokwira. Kana yakwira zvaakureva kuti izvo huremu hwemari yacho hunobva wadzika. Kana huremu hwemari yadzika zvaakureva kuti maakuda madhora akawanda emuno kuti muwane rimwe chete rekunze. Izvozvo zvangodaro sekuziva kwaureita kuti mitengo yedu muno inogara yakatarisana nemitengo wemari yekunze. Pachirungu tinoti inflation yedu is driven by exchange rate. Saka kana zvadaro zvakureva kuti mitengo inenge yakukwira and mitengo yakwira inflation akuti huremu hwedhora remuno hunokwana hunenge hwakudzika.
Poitwa sei vabinha kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Ini ndakagara ndakataura kare kuti hatisati tava nechimiro chekushandisa mari yedu yemuno. Kuti tinge tiine yatingati stability, tinofanirwa kunge tichishandisa yatinoti stable currency. Stable currency imari yekunze.